Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno jipa simba.
Va tereri ndini tanono kawande ndi chikuchingamidzai mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Mibvunzo yenyu tiri kuitambira nasi ngatinzwei umwe mubvunzo unobva kuna Clever Chokuda.
Muri sei mukoma tanono kawande ndinoitwa Clever Chokuda. Handina hangu zvakawanda asi ndoda kungobatsirwawo kuti ndoda kubvunza kuti ng'anga dziya idzi. Tingati vanoshanda semweya yechina here because tinozwa vezvitendero kazhinji vanotuka nyanga vanoite zvekushopera vachiti vanoshandiswa ngemweya yakaipa. Saka tomboti munhu anopenga kurwara ngepfungwa kana angaende pan'anga ondorapwa obva anaka haachapengi zveupenyu hwake hwese. Tingati mweya yechina here iyi kana tinenge teitongotukawo zvedu chivanhu chedu asi chichitibatsira dzimwe nguva. Ndokumbirawo kubatsirwa apapo kana ndiro isusu kwatakakurira iyo kumakanyi iyo unokwanisa kuti hai worumwa ngenyoka zvipatara zviri kure asi ng'anga iri pasinde wotorumbepo pan'anga paya yotondotse miti dzeinotsa yokupa wotopona. Saka ndibatsireiwo kuti tingati chii mweya yakaipa here inenge yandibetsera nekuti Bhaibheri chairo rinotaura kuti hakuna mweya yakaipa inobisa imwe mweya yakaipa. Saka ndokumbirawo kuchekeserwa munditsvagirowo vanondipingurawo. Ndatenda hangu.
Kutibatsira nemubvunzo uyu tabata Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose kwati vavateereri. Nyaya yatiinayo inyaya yakareba sinichaedza muchidimbi kupindura zvichibva mubhaibheri soko ramwari. Leviticus 19:26-31 inotaura kuti musaita mazango kana kutenda masvikiro, musava nehanya namasvikiro kana kusvibiswa nawo. Ndini Jehovha Mwari venyu. Joko raMwari notiyambira zvakare Deuteronomy 18:19-11. Musadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Hapafanirwi kuwanikwa munhu unotenda mashura, unoita mazango, anoroya, anoita un'anga, anouka, anobvunza wakafa. Mukaona shoko raMwari rinobva ratibudisira pachena kuti n'anga hadzisiri paurongwa hwaMwari. Hungu dzingararama munyika Mwari anoraramisa zvisvikwa zvese zvakaitwa naMwari, asi tsika dzaiitwa nen'anga kungava kuEgypta, kungava kuno kukanyi kwatakazvarirwa kana kupi nekupi, hazvisiri paurongwa hwaMwari, zvinonyangadza Mwari.
N'anga dzine simba here?
N'anga dzine simba rekuita minana mapipi. Exodus 7:11 inotaura kuti Mozisi aita minana yakaita. Farao akadanawo n'anga vakachenjera navaroyi, naivowo idzo n'anga dzeEgypta vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Simba rokusenzeswa nen'anga dzeEgypt isamasimba ane chekuita neuroyi. Zoreva kuti kunyange zvazvo zvichiita zvakanaka sezvakanaka, asi kuna Mwari hazvisi zvinhu zvinotambirika.
Mufundisi Mandisodza, mungatsigira zvamataura nemashoko ari mubhaibheri here?
Tinoona Daniel chapter 5:11, Daniel unoiswa mukuru pamusoro pevavakachenjera peng'anga nevafemberi, kuratidza kuti Nabukadhinezar waifanirwa kuzva kuti kuna Mwari mumwe chete unofanirwa kunamatwa.
Kana takatarisa n'anga, mashoko aya anorevei mufundisi?
Zoreva kuti n'anga dziriko asi dziri pasi pesimba raMwari, dziri pasi pezvinotarisirwa naMwari kuti tirarame tichiita. Exodus 22:18 inobva yataura kuti usarega muroyi achirarama, kana kuti usarega uroyi huchirarama, usarega un'anga huchiitwa kune vekwako. Kazhinji kwacho tinoona zvichiunza kupesana, tinoona zvichiunza matambudziko mukurarama kwevanhu.
Izvi zvinosiya n'anga dziri papi nai mufundisi Mandisodza? Zvinorevei?
nyangwe zvazvo paino chikamu chezvinhu zvakanaka asi kazhi zvinopa kupedzisira zvinenge zvisina kunaka. Jesu Kristu ndiye chiedza chenyika. John 3:19-21 vakataura kuti chiedza chakauya panyika asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akange akaipa. Vose vanoita zvakaipa vanovenga chiedza, havauyi pachiedza kuti mabasa avo arege kubudiswa pachena, asi vose vanoita zvokwadi unouya pachiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Izvi zvinova zvatiratidza pachena kuti zviri kusiyanidza vanotenda Mwari nevanorarama mutsika nemagariro enzvimbo dzavari nezvavakakurira vari. So zvinoda kuti uite sarudzo mudikani sezvataura kuna Acts 17:30 kuti Mwari vakaregera havo kurangarira nguva dzokusaziva, asi zvino unorayira munhu wose kwose kwose kuti tendeukai.
Munotii kumuteereri uyu Kleva Chokuda abvunza mubvunzo uyu?
Mudikani, inguva ino yekuti uchenge wabatsirwa pakupenga kana warungwa nenyoka semhenza sayapiwa, izvozvo zvakanaka zvaitwa munguva yazvo nezviripo nechimiro chiripo. Jesu unotaura pane mugwara racho chiroti ungaregedzera hama yako yembongoro yawira mugomba ukarega kuibatsira. Tikutaura kuti zvakatinakirei kuti tiite zvataurwa neshoko raMwari nekusiyana netsika dzinotikanganisa. Mwari kana vachibatsira vachititarisa vanotarisa kuti vane mitemo nemurau yavakaita yekuti tirarame tichiitevedzera. Vakaona zvakanaka kuti tirarame tisina unanga pakati chedu, tisina uroyi, nekuti zvaizokanganisa mugariro wedu. Saka zvinobva zvataura kuti kana wasarudza kurarama uchiteedza zvechivanhu, chibva wachizvichiita nemazvo. Kana wanzwa mhosva yekuti zvekuti hazvisirizvo pane vanga achidzidzisa, chibva watendeuka ufambe uri muna Jesu Kristu. Ndoo mafungiro andinawo, ndinovimba Mwari wachakubatsirai nekuzarura nekuramba wachitipa kana yekukurukura pamusoro pemubvunzo uyu. Mazvita, Mwari wakuitirei zvakanaka.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza netsananguro yavatipa. Vateereri, nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Munofungei kana muine mibvunzo kana zvamunoda kutsanangurira vamwe vateereri vezvechitendero? Nyorai kana kutumira mazwi enyu kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare henyu zvakanaka.
Simba rangu, yesi simba rangu, unondipa.